Gwaro rabudiswa nemukuru wechikoro cheprince Edward High School chiri muHarare vaAG Gora rinoti mushure mekuongororesa vadzidzi vepachikoro chavo nezuro vana vanomwe vawanikwa vaine chirwere checovid-19 uye havasati vawana zvakabuda mukuongororwa kwevamwe kunyange hazvo vadzidzi vese vakaongororwa vagora vati vadzidzi vawanikwa vaine chirwere ichi vapatsanurwa kune vamwe vana uye vamirira kunzwa kubazi rezvedzidzo pamusoro pedambudziko ravasangana naro iri mumwe mubereka nevana vanodzidza pachikoro ichi amaire vaigambe vati vaona zvakakodzera kuti vambobvisa vana vavo pachikoro kudzamara hurumende yatora matanho akasimba ekuti vana vavo vasabatwe nechirwere checovid-19
takabvisa vana vedu pachikoro takutosvika kuti vanobata chirwere tichipuwa hurumende kuti igadzirise vana vedu vave sefu muzvikoro haangatotora wangu mwana
mumwe mubereka nemwana anodzidza pachikoro apa abvisawo mwana wake pachikoro apa nhasi uyo aramba kudomwa nezita akurudzira hurumende kuti ikurumidze kugadzirisa dambudziko iri kuitira kuti vana vasarasikirwe nenguva yedzidzo sezvo vana vakatora nguva yakareba vasingaende kuzvikoro zvichitevera kuvharwa kwakanga kwakaitwa nyika yose nekuda kwedenda recovid-19
Ine dambudziko ravanikwa paPrince Edward recovid chachidawo kuti sigadziriswe nguva iripo nekuti vana vanga vane nguva vasingaende kuchikoro sigadziriswe vaine nguva vana vadzokere kuchikoro vakwanise kubatana nemabhuku
mukuru anoona zvekuburiswa kwemashoko mubazi redzidzo vataungana ndoro vaudza studio 7 kuti bazi rava risati rave nedanho raratora panyaya iyi vachiti vachatevedzera zvinenge zvabva kubazi reutano
bazi reprimary and secondary education richatevedzera matanho ebazi rezveutano panyaya iyi
mutevedzeri wegurukota rezveutano vajohn mangwiro vati bazi ravo ratumira vanhu kunoongorora mamiriro akaita zvinhu pachikoro apa kuitira kuti vagoona kuti votora matanho api pasvika studio 7 pachikoro cheprince Edward vezveutano vanga vachifirita chikoro chose zvichakadai vamwe vedzisvondo vari pasi pezimbabwe catholic bishops conference vabayiwa nhomba yesinopharm paurongwa hwanga huchitungamirirwa nebazi rezveutano vamwe vafundisi vachikurudzira kuti vose vanoita zvechitendero vabayiwe nhomba iyi kuti vazvidzivirire kuchirwere checovid-19 vabayiwa nhomba ava vafundisi mazana maviri nemakumi masere nevasere vanhu vakabayiwa nhomba kekutanga nezuro vakasvika zviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi matanhatu nevapfumbamwe 5269 kusanganisira mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vave zviuru makumi mana nezvipfumbamwe nemazana mana nevana 49,404 uye vabayiwa nhomba yechipiri vave zviuru zviviri nemazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe 2,489 bazi rezveutano rinoti kubva pakatanga chirwere ichi muzimbabwe mave nevanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana manomwe nemakumi mana nevapfumbamwe 36,749 vakabatwa vaine chirwere ichi uye vakapora vava zviuru makumi matatu nezvina nemazana mana nemakumi manomwe nevatanhatu 34,476 munyika mave nevanhu chiuru nemazana mashanu negumi nevatanhatu 1,516 vafa nechirwere checovid-19 uye huwandu uhu hunogona kukwira pachaburitswa mamwe mashoko nebazi iri nhasi manheru ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi